Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 kukadzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vemumatunhu eManicaland, Masvingo neMatabeleland South vanoyambirwa kuti vagare vakangwarira mvura ichaunzwa nedutu mupengo Freddy. Vaimboshandira bato reMDC vamutandwa Machera vanoti nyaya pakati pavo nemutungamiri weMDC vaDouglas Montora haisi kuzopera kusvika yagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department riri kuyambira vagari vemumatunhu ari kuChamhembe kweManicaland, Masvingo neMatabeleland South kuti vagari vakangwarira kunaya kwemvura yakawandisa ine dutu mupengo iyo iri kunzi Tropical Storm Freddy. Mvura iyi iri kutarisirwa kurova matunhu aya kutanga nhasi manheru kusvika musi wesvondo. Bazi reMet Services riri kunyanya kuyambira vagari kuti vagari vakangwarira kuzadzwa kwenzizi, kutakurwa kwematenga edzimba nezvivakwa uye kuputswa kwemiti nekuda kwemhepo yakasimba. Veruzhinji vari kukurudzirwawo kuti vagare mudzimba vasaedza kuyambuka nzizi dzizere uye kuti varambe vachitevera yambiro dziri kupiwa nguva nenguva. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata ningo yebodi replatform for youth and community development Muzare Sali Nobuhle Mlambo avo vari kuchipinge imwe yenzvimbo dzakatarisana nedambudziko iri.
This time around my warnings abapiwa pakune vanhu kuti vazive kuti kune cyclone Freddy uri kuuya, vachiramba vachitironzera kuti vanhu vaone kuti vanonasirira mvura yakawanda iyi ichauya. Saka vanhu tiri kukurudzirwa kuti tinatsirire tigare mumhatso dzakagwinya. Saka information yona iyoyo eya vanhu vakawanda tiri kuronzerwa kuti tinatsirire. Vaitironzera nemaradio stations, tine macommunity stations akaita ana vemuganga, kune mateksi ari kuhamba maSMS alert. Tobhuyazve matraditional leaders edu ange tirambe tibhuyira vanhu vechihamba vechironza kuti nasirirai, nasirirai, kune mvura yakawanda ingauya ikanaya ine mhepo nedutu rakawanda ingatinesa muntaraunda yedu yechipinge.
Tiri kunzwa kuti dambudziko riri kunyanyoitika nderekuti vanhu kunyange vachipiwa iyo warning iyoyo kana chenjedzo vanoramba vachibuda kuenda munzizi, kungava kuenda mumabani, kuenda munzvimbo dzinozoita kuti vasangane nenjodzi. Imiwo sesangano mune zvamuri kuitawo here kunge muchizoteerawo muchizwa kuti vapiwa chenjedzo vari kudziita sei?
Isusu tairamba teibhuyira vanhu ese pane mbungano tiri kuramba tichizvipawo nguva yokuti tirekete nevanhu kuti tapota wee musaende kunharaunda dzakadhaka maningi, because as you know kuti malow lying areas ndo atori notly greatly affected. Pataitobhuyira vanhu kuti musaende kundau dzakadzika, kundau dzokuti tinokona kuona mvura yakawanda, nekuti vanhu vasaku crosse marivers ari flooded ngendaa yokuti mvura kana yakawanda even kana iri ndau yawajaira kuti unocrossa ndiyo sapota hedu usatomboendapo, because kana mvura yawanda vanhu vanokona kutorwa ngemvura. Ino saka tairamba teitsvaya kuti toronzera vanhu kuti sapota wee message ngaihambe pese petinoshongana nemayouthi nevanhu vasharukwa vese, tiri kuramba teivaronzera kuti tapota ngatinatsirirei mvura iyi iri kuuya ngendaa yokuti tine experience yakamboitika yaidai. You know this time around ngendaa yokuti information tinayo ngatiedzei kuti tinatsirire kuitira kuti tisazooneka vanhu veni vanhu vechizotorwa ngemvura.
Iyo mvura yambenge ichinaya mazuwa pera tinunzo oti yaka kanganisa omange matunu. Pane zvayaka itawo here kudunhu kwa murimi kuchipinge uko?
Kuchipinge yaka nyanya kushaisha mabonore. Ngenda yekuti mvura ye yaka naya maningi. Asi chaitonesa maningi kuti yaya nedutu. Saka dutu zona iroro raka mirija mabonore akawanda. Saka in terms of mafuzi edo akawanda mabonore ake kukurwa hamusisina chiro chisho kuti vanhu chavachavhuna hapasisina zvazvishomani. Saka mbepo nedutu ndiro zvechiri kutya kuti riri kuuraya zviro zviro zviri kufa ngenda yona iyoyo and mvura iyi imene yakawanda haisisina pekuzata zvekuenge. Saka makwepo nawo ato waterlogged zvakuita yedo ngenda yekuti mvura pasi yawandisa. Saka chachoonenga chegore rimeri kuti kuchaita nzara huru ngendaa yekuti mabonore akona atoshatira.
Tinomboona kuti kana kwaita nyaya dzakaita sekutyirwa kwemvura inenge ichitarisirwa kunaya yakawanda, vanhu vanogona kunzi vambobuda mumisha vachienda kuzvikoro kune nzvimbo dzakachengetedzeka kwavanonoungana. Pane zvati zvaitikawo here zvakadaro nguva iyo ino?
Eya, vanhu vandichironzerwa kuti pane ndau dzakawanda dzekuti mvura ikawandisa vanoronzerwa kuti munokona kuenda kona iyoyo. Anditi saka chizu protection committee yechipinge yange chiedza kuronzera vanhu kuti munokona kuenda kundau kwacheche munokona kuenda kuchentita kuhosvito kuti ngendaa yekuti mastructure zakagwinya tinozviya kuti hakoni kudzorwa nzvemvura.
Avo vange vari nenguvo yebhodhi replatform for youth and community development Muzvare Sali Nouhle Mulambo vari parunhare kuChipinge Manicaland naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora nezuro vakambosunga nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kupfuura kumwe uye vaimbova mushandi webato ravo vamupandwa Machera. Vachitaura neStudio 7 vaMachera vanoti vaMonzora vakavarovera runhare kazhinji vachivaudza kuti vanoda kuvauraya nokuti vari kuvashungurudza. VaMachera vanoti ivo nevamwe vavo havasati vabhadharwa mari dzavo kwemwedzi mizhinji chinova chikonzero mukuedza kwavo kusvika pamba pavaMonzora kunotora mari dzavo. Tabata vaMachera kuti vatiudze zvakaitika.
VaMonzora ndakaisa ripoti musi wemande kupuwa ravesati vapolice station maererano nemapresen avanga vachindiita vachida kundiuraya. Vakatanga kundifonera musi wa15 sezvandakamborera pastudio kuti vada kuuraya inini makudzana yemashumba mushure mekunge tafunga kuratidzira kumba kwavo maererano nemukoro wedu watisina kupiwa. So vakandifonera musi wechina ndobva ndashaya kuti ndodini. Musi wesvondo vakabva vandifonera futi nenge dzaita 3:11 vakafona kwe1:41 vachitsanangura kuti ivo havasi kufara kundiona ndiri
mutaundi.
Vakati kana dai ukaotuka mutaundi hanzi ndira kutuma mabodyguards angu tipango kuwanira chete vakuurayi. Saka vakataura kasingaperi ndoda kukuuraya ndoda kukuuraya wandishungurudza mata. Asi muzuva ranhasi ndazofonerwa kumaamba kwedza ndichinzi ndimhanye pacentral Harare central. Saka ndazoenda ndobva kwatora ripoti kwatora ripoti yangu ndobva vaMonzora vazofonera mba vasungwa. Ndazofonera na kota to 2 ndichinzi ngatimhanyei kumhanya tisangane ku. Saka tasvika pajustice court iye angasvika naloya rakewo.
Saka vaMachera masvika kwamajustice court kwamakanga mashedzwa chii chakaitika makanga madanyirwei?
So ndichisvika tazoenda kwa6pp vezvavareza vamaikoreza ndobva ndasvika Monzo rakagara neloya rake imomo vakaburiswa vandapinzwa mandabvunzwa maitikira akaita nyaya vakanditsanura vatsanangurira vakati nyaya yakakosha tiwo no problem because docket ranga risina kupera. Saka ndakuinstansa mapurisa kuti apedze docket inokasika then modezwa nemasamonzi any time from docket rapera then makutongoenda kutrial nyaya yautanga kuzonotongwa.
Ivo vaMonzora vakambotaura nemi here muri pamapurisa?
Hatitotaudzani. Saka ratitaudzane namazero hatitaudzani.
Asi nyaya yenihoro yenyu yakamira papi?
Ari kundiowa 9800 US saka aruramba nemari mari yacho inova isiri yake saka ndikutovimba kuti vashandi vakawanda havana kupiwa mari handifunga kuti pa 435,000 yese atakapiwa negovernment kuti isiripo ndofunga akatodya saka ari kungodzaradzana kuti mangwana pasina mari iri kuya handifunga kuti mari yacho isiripo aende hapotaura nezvazvo
saka nyaya pari zvino yaraswa here kana kuti pane zvichaenderera mberi
nyaya inauraswa inyaya yakakosha chaizvo but however vareza vatsanangura kuti kana ndaitika muisa murimandi nhasi tuke tisati takwana hazviite ngatichii mangwana todzokera kunet one tonopwa maaudios matresen ainditi mameseji ainditumira saka nyaya inakuraswa nyaya iri kuenderera kumberi chaizvo ende ine mainterest yevanhu vakawanda nyaya ichiri mbishi chaichaio nyaya ichiri mbisi haina kuraswa ndikuda kutenda chaizvo mapurisa ezimbabwe vashanda basa chaizvo chaizvo kana vamaikoreza vashanda chaizvo chaizvo
avo vange vari vaimbova mushandi webato remdc vamutandwa Machera vari parunhare kuHarare nestudio 7 ukuwo Jonga Kandemiri westudio 7 abatavo vadactus Monzora kuti tinzwe divi ravo
hongu taenda kukoti saka tasungiswa nevamwe vachiti hanzi takavachiridzira kuti tinengavapfuura nefuti inyaya yanga ichingoitirwa chete kuti tiburitse mari yekumdc tichibhadhara mushandi akadzingwa gore rakapera muna february navakomichi anonzi Machera Machera uyu anga achidhimanda mari kubva kwatiri isu tikaramba nekuti haizi mari yangu haizi mari yadouglas Monzora imari yepati imari yeruzhinji rwamdc
saka dare rati kudii vamonzora
takaenda kukoti zvanzi hapana humbo hwakakwana uyezve ini ndabva ndasunungurwa asi ndida kuti ndingotaurira ruzhinji rwezimbabwe kuti bato ravo remdc riri mumaoko akanaka uyezve riri kugadzirira sarudzo dziri kuuya gore rino
asi zviri kuitika mubato renyu izvi zvinorisiya papi
zviri kuitika izvi inyaya yekuda kungosvibisana inyaya yekuda kungoti vanhu vafunge kuti hatisi utungamiri kwavo asi isu hatibve takabvuma zvekutyisidzirwa nematsotsi anoba ava vamachera ava vakadzingwa navakomichi vaonekwa kuti ivo vakanga vaakufosa vakomichi kuti vavabhadhare $44,000 vachivatyidzira tyidzira vakomichivo vakarambawo
asika vanhu havari kuti vashandi vebato renyu
havazi vashandi vedu havazi vashandi vepati vashandi vaakune mamwe mapato vamachera vaakutriplec vamurimoga vaakuzanu pf vamashumba vaakutriplec saka havazi vashandi vedu vemdc
avo vange vari mutungamiri wemdc vadouglas Monzora vari parunhare najonga Kandemiri westudio 7 hurumende yadzinga basa varayiridzi vatatu ichivapomera mhosva yekusauya kubasa kwemwedzi mitanhatu muna 2021 bepanhau renews day rinoti varayiridzi vatatu vadzingwa basa ava inhengo dzerimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti atus mutungamiri weatus vaobert masaraure vatsinhura kuti varayiridzi vatatu ava vakadzingwa basa vachiti sangano ravo richashandisa matare kuti nyaya iyi igadziriswe
tine varayiridzi vatatu vemugombe district vadzingwa vamiswa mabasa nehurumende vachipomerwa mhosva yekuti vange vasingaende kumabasa kwemazuva akati wandei zvinova zvinhu zvekunyeba nekuti kumahearing kwese kwavaiita vaiburitsa umbowo hwakawanda hwekuratidza kuti vaindoga in vanga vari pabasa nevamwe asi tikutiona kuti district e rakaita dambudziko rekutageta mamembers eatus vavari kungoshungurudza nekumbunyikidza vachityora kodzero yavo yefreedom of association vachidawo nifunga kuti vangaparadze atus
vamasaraure sangano renyu reatus richaitei pamusoro penyaya iyi
tichange tichienda kumatare kunoapila kulabor court tichitarisira kuti justice ichaserwa sezvo vanhu havari vanhu vaimbozvishandira vachienda kumabasa asi vava kupomerwa mhosva yekunyemba yavari kuramba yekuti vakagarisa vasingaende kumabasa pamwe yangu asina mwenda basa pamwe akatafana na nevamwe vese po asina mwenda kubasa wanisa kwa strike asa apana akazomotivi mabasa strike yoyo wani vese wakazomotivi wakubatiri wa mari ipo wakarufa asitini wareizi watatu batonisikwa mabasa.
Mutungamiri we Atus wa Obed Masaraure wari parunare ne Studio 7. Hatina kwanza kunzwa divire urumende asi urumende inonzi yaka ongorora waraitizi zviuru makumi maviri ne zviviri kana kuti 22,000 pamsoro pekusaenda kubasa uye ikambomisa basa waraitizi vanoita chiuru chimwe chete chine mazana maviri ne makumi maviri 1,220. Musangano we 2023 Zimbabwe UK Youth in Agro Entrepreneurship and Trade Business Symposium wakaunganza vechidiki zvemabhizimisi pamwe nekudzidzana pakati peZimbabwe neUnited Kingdom mudano rinonzi nehurumende nderekuyamura yechidiki kupinda mune zvekurima nemikana inowanikwa kune vanoda kudyara mari mukurima pakati penyika mbiri idzi. Evans Zininga abata vamwe vevatauri pamusoro paungano iyi kutanga nemukuru weSpringwell United Kingdom amai Roslyn Mache.
Isu West Springwell Global Trust Foundation tichishanda pamwe chete nevanowakuru yeAgriculture takaorganiza musangano kuno kuUnited Kingdom muLondon wemayouth wekuti tivaunze pamwe chete kuti vanzwisise kuti agriculture ibusiness.
Pane here zvisungo zvamabuda nazvo muurongwa hwamaita uhu?
Kurikidzira kudaro tasangana nemukuru wedu ambassador vedu vakamirira Zimbabwe kuno kuUnited Kingdom tawirirana kuti tichashanda pamwe chete kuti tiite futi umwe musangano mukuru uchatera mwedzi mishomeri kuteera. Saka garai makagadzirira, tinoda mese kuti muve nechekuita nazvo.
Mukuru weSpringwell United Kingdom amai Roslyn Mache vari parunare kuLondon kuBritain naEvans Sininga. Evans abatawo mukuru wesangano reAgriculture Marketing Authority vaClever Isaya kuti tinzwewo maonero avo.
Isu veAgricultural Marketing Authority tiri muno muLondon tichishanda pachirongwa cheYouth in Agriculture. Chinangwa chesimposium ichi ndekupromota kutengeswa kwezvirimwa zvemuZimbabwe kuno kuUnited Kingdom.
Vaisaya, munoona izvi zvichiitika here zvamuri kuronga izvi? Hazvinetse here kutengesa zvinhu kunyika dzekunze izvi? Taiona zvichiitwa kare kare nevarimi vakare.
So far taona isusu kuti zvirimwa zvedu zvakanangana nemahorticulture products kune misika yakanaka yekuti vadiki vedu vane chekuita nezvekurima vanotengesa nemitengo yakanaka.
Avo vange vari mukuru wesangano reAgriculture Marketing Authority vaClever Isaya vari parunare kuLondon kuBritain naEvans Zininga weStudio 7. Studio 7 yataurawo nenyanzvi yezvebudiriro vari mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi reMinistry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development vaNicholas Kanjengo.
Tiri muno muGreat Britain muguta reLondon, apo tiri kukurudzira nyaya dzekutenga nekutengesa kunyanya kuendesa zvatinorima, zvingava zvirimwa, zvingava zvipfuyo, ungava huchi, mukaka kana mazai, kunyika dzekumavirira dzakaita seBritain.
VaKanjengo, sei maita musangano wemhando iyi neBritain pakati penyika dzose pasi rese?
Tiri kuona kuti vanhu vekuno kuBritain vanofarira zvikuru maproducts anobva kunyika yedu yeZimbabwe. Zvakare kune musangano mukuru watiri kuona wechidiki vanofarira nyaya dzekurima vari kuona zvakakosha kuwa nechekuita mune nyaya dzekurima idzodzi vari kuno kuEurope.
Mimwe misangano yamapinda inobata hurumende nebazi renyu rezvekurima ndeipiwo?
Taita musangano mukuru nemiriri wenyika yedu nomiriri weZimbabwe ambasada Katsande pahofisi yavo muno muLondon. Apo tanzwa kuti iwo sehofisi nomirira zvara zveZimbabwe muno muUK vakabatana nezvaro zvemuno nemabhizimusi vari kuronga musangano mukuru chabatsira yechidiki kana kuti exhibition yavari kuronga muno muLondon chaitwa zvakare mushure mangu tadzokera kumusha apo tichaona vechidiki vakawanda nemabhizinesi akawanda vari pamutambo uwo uchaitwa muno muLondon kuGreat Britain.
Mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubasi reMinister of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development vaNicholas Kanjengo vange vari parunhare kuLondon kuBritain naEvans Zininga weStudio 7. Musangano uyu uchapera nemugovera musi wa25 kukadzi. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mabishop ekereke yeRoman Catholic muZimbabwe anokurudzira veruzhinji kuti vatsasarudza vamiririri vanoita zveuori musarudzo dzegore rino. Mugwaro ravo kuvatendi panguva yeLent, mabhishopu anokurudzira vanhu kuti vasarudze vamiriri vane hanya nevanhu munyika. MuNewsday makare, gurukota rinoona nezvekutakurwa kwevanhu vaFelix Mona vanoti vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana masere 1800 vanofa mutsaona dzemumigwagwa, vachiti Zimbabwe inoita tsaona dzemumigwagwa dzinoita zviuru makumi matatu nezvishanu gore roga roga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi vachamarari weStudio 7, tinofara chaiko tinotenda nebasa remunotibatirai. Tinotora pamusoro pemaopozisheni ari kurambidzwa kuite musangana. Ndotoati ndotovasimbisa kuti musacha vari tokukambenerai. Ende vasiye vaite zvavanoita vanenge vachiita ivavo. Mutokambenerwa imini. Nyaya iri paballot paper. Nokuti kana mombe ikangoita very nice ichitunge dzimwe mudanga ichitunge dzimwe mudanga, tichazoona kuti dzemunenge watunga idzo dzichabva kumafuro dzaguta wakazvivharire mudanga. Hakuna anozoda kugarisana newo kana wachitunge dzimwe.
Zvaita vamonzora zvokuda kuuraya munhu vanga vachifanirwa kutoenda kunovharirwa. Nyaya yavo yaifanirwa kuzoraswa vatomboenda kumakoti, kwete zvavaitapo. Izvi dai zvanga zvaitwa nemunhu akaita kana somo munhu wemubato rinopikisa, kwete ravo iri rezanu riri remutisi zani, dai izvozvi atovharirwa 3 months. Zvonzi muri kukonzera mhirizhonga. Zvakaoma nyika inoiyi. Zvakaoma ngaapinda ke mukomana.
Vahwande vahwande mamuka sei. Ini nebve nditaure ndichidawo so vakomana vazvo vakaita zvekugamuchira mari, maMP ava vakaitawo zvekugamuchira mari. Vasiya mukomana uyu pamhene, vasiya mukomana pamhene chaipo chaipo. Ruzi hazvina zvazvinoreva izvi. Zvakafanana nekuti handi munoziva chitikwa chakaitwa paapa. Jesu wakatengeswa panguva yekupedzisira ne the lovely disciple waifamba naye ndimaona mani. Taiti vari kufamba vese zvakanaka, taiti vari kufamba vese zvakanaka, vakatitungamirira chionai varedzwa nehwemesi sehona vatoredzwa vachasimudza musoro pake apa kana zvakaita sezvi hapasina ka. Taitoda tichideta zvazvaita taziva mazita avo. Manje totonzwa sekuti vazhinji vachona vese vakati kunze kwapurezidendi chamisa ndo vasina kugamuchira mari, but vaingwadhireza paya vachikutaura kuti pane miedzo iri kuuya, pane miedzo iri kuuya iri kupulanwa na mumwe murume uyu, but iko zvino manje tasaimuona mari iyi yagamuchirwe chii. Vakutotuya serati wabhora musango kaiyo, ibhora musango ratopfomeka iyo, tapinda taitende tichatambura.
Right, tauya zvakanaka. Muri sei vashamarari veStudio 7 netimu rese riri pazimu? Nhau iripo inhau yokuti kana mapepinetezi zvaapera ngavatange ndiana Denison yangu nemaplayers ebhora vese vekuZimbabwe akapererwa nemapepinetezi iwavo. Vadzoke kumusa ngavatange naivavo. Sinoti kuti moti muri kuda madhaka boy. Madhaka boy ekuZimbabwe hatichakudi kuno ndumapererwa nemapepinetezi vega iwavo. Vese nemaplayer ebhora ndavadzoke kumusha. NemaEthiopia, nemaNigerians, vese 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 vese, nevekuDRC nevapi, noti kuti maZimbabwe nzeti, chingatsva.
PaStudio 7, Mwana wa mugada abva apiwa bei abva aburitwa mujere pasina kana nebheru asi sikala ariko achitorambirwa bei kuti abhadhare bei saka tinoona kuti hatina mitemo yatingange tichipemberera muno yekuti kana neholiday yababa wake mwana wa Robert Mugabe kuti kune youth day hakuna youth day yakadaro kuti zvitonge zvinoita youth day yenation ndinofunga zuva reyouth day ringaribatanidzwe pamwe neindependence day kuti after independence day topinde muyouth day sokucherechedze kurwire nyika kwakaite mayouth nyika muno ndinotenda kuti tinobvumirana kuti vanhu vaimhanya nepfutu mumamisha umu nevanhu vaita ana mujibha mumamisha naana chimbudo mayouth ndokuti zvingava zvichiva nemeaning pane kuti hanzi tipemberere baba akanga achitadza kudisciplina vana vavo mumusha wonzii kwai musi wazvarwa unopembererwa kana nenyika ine yakagwadama pamusana pababa wacho saka hapana youth day inofanirwa kuenda musi wakazvarwa Robert Mugabe.
Studio 7 makadiko inini hangu ndine zvinondinetsa panyaya yematraki dambudziko riri kuhurumende makada kutarisa vabereki vazhinji vakapararira munyika vachitsvaga mabasa vachitsvaga mari nguva nevana hapachina saka hurumende ikagadzirisa nyika yayo vabereki vanogara mudzimba nevana vavo vachipa vana mitemo vachitoona kuti mwana wangu auya nhasi aine chimiro chipi zvinoizvi nomwana anenge ari kuzimbabwe mai vari kusouth africa baba vari kubotswana hazvina mai vanomuka pamba na5 na4 vachinda pamusika hazvina kana zvazvinenge zvakabvunyatsomira nguva nemwana cheche unoiona kupi mwana anosvika pakuita mimba unozozviunzwa nevanhu kuti mwana wako ane mimba hazvishandi zviri kuitwa nehurumende yezimbabwe hurumende yezimbabwe ngaichinje maitiro ichinje zvairi kuita kana zvaramba kuti ibve pachigaro ngaichinje zvairi kuita otherwise ndosaka muchiona vana vezimbabwe vese vachiona kuti zviri nani kuti ti teere hurumende yeshanduko nekuda kwekuti iri kuona kuti inenge ine inovimbisa vanhu zvavakatarisira ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica. Mumaawa mashoma apfuura mutungamiri weamerica vajoe biden vasvika muwashington dc kubva kurwendo rwavakaita kupoland urwo rwakavasvitsawo muchinyararire munyika yeukraine vabiden vakaita mazuva matatu vari mupoland uko vakavimbisa ukraine kuti america icharamba ichitsigira ukraine vachiti vavladimir putin vanoda kupinza europe muhondo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi vagari vemumatunhu emanikaland masvingo nematebeleland south vanoyambirwa kuti vagari vakangwarira mvura ichaunzwa nedutumupengo freddy vaimboshandira bato remdc vamutandwa machera vanoti nyaya pakati pavo nemutungamiri wemdc vadouglas monzora haisi kuzopera kusvika yagadziriswa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele